Ininzi ni marvelous mhlanganya huye ndishuti hei no misoro ya na uzedu za nasi mufuro gunya na 9/2019. Murieva imbova mtungamiri wenyika va Robert Mugabe yasimuka nasi mangwanani yakananga ku Singapore kunotora mutumbi wavo uyo unotarisirwa munyika nemusi wechitatu kunyangwe hazvo pasati pajekeswa kuti vacharadzikwa kupi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakatiza misha mumirishonga iri kuitika muSouth Africa zvichinogara mumakamba emapurisa zvochema-chema kuti muzinda wenyika muSouth Africa hauna zvauri kuzvibatsira nazvo. Mapato akarwa hondo dzerusununguko muAfrica osangana kuVictoria Falls uko ari kutsvaga nzira dzekuzvidzivirira kubva mukupambwa zvakare kwehupfumi hwenyika dzavo. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti vagari vemuHarare vanofanirwa kugara vakafashaidza mvura yavanonwa mudzimba kuitira kuti vasabatwe nezvirwere zvemanyoka izvo zviri kubata vanhu vakawanda muguta iri sezvo vanhu vasiri kuwana mvura yakachena nguva dzose. Vateveri vemutambo wenhabvu munyika vanoti vari kuda shanduko mumatambiro echikwata chavo chemaWarriors apo chiri kupinda munhandare neSomalia mangwana mumutambo we2022 World Cup mushure mekushoresa zita renyika kwenguva refu. Muchirongwa cheLive Talk naACM tiri kutarisa zveurongwa hwekuti mutumbi wevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe udzoswe kumusha uye kusajekeswa kwekuti vacharadzikwa kupi. Kana muchida kupinda muchirongwa kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.